Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro. Mbudzi 4 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vasungwa zvavo asi vachipirwa maondend caution statement vozoendiwa nawo kukoti. Vari kupomerwa mhosva yeabuse of office kunyaya dziri connection nekuZimbabwe boyve minister transport.
Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vajora mugumbo avo vakamboyegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vanosungwa vachipomerwa mhosva dzeuori. Vachuchisi vehurumende vanoti havasati vagadzirira kuti dare rinzwe nyaya yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mupfumira.
Isu vehurumende ndechisu tichabvisa mari kuzvigadzigwe zvigogadzigwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira nzvimbo inogaiwa mvura muHarare yeMorton Jeffrey Waterworks. Zvinhu zvoramba zvakaita manyamamire nerongo kuzvipatara zvehurumende nekuramwa mabasa kwavana chiremba navana mukoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo avave gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vasungwa nhasi neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita zveuori vachiri gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. Sachigaro veZAC Justice Lois Matanda Moyo vanoti vagumbo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori kukambani yendege yeZimbabwe kuburikidza nekutengwa kwendege ina dzoridzi rweBoeing 777 kuMalaysia munguva yeutongo hwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Justice Matanda Moyo vanoti dzimwe mhosva dziri kupomerwa vagumbo dzinosanganisira yekudzora pabasa mumwe mukuru wekambani yeCMED, kunyange hazvo akanga awanikwa aine mhosva nemataredzi mhosva, pamwe nekushandisa imba yehama yavo kuita semuzinda wemahofisi eAirZimbabwe. Dzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzinonzi ndedzekusashandiswa kwemari yehurumende zvakajeka. Justice Matanda Moyo vanoti vagumbo vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana uye pari zvino vachirumawo kwekomisheni yavo iyo ichiri kuvaferefeta. Hatina kukwanisa kutaura negweta ranzi riri kumirira vagumbo vaSelby Wacha sezvo vati vanga vari mumusangano. Ngatinzwei hurukuro yataita naJustice Matanda Moyo pamusoro penyaya iyi.
Vasungwa zvavo asi vachipirwa maondend caution statement vozoendiwa nawo kukoti.
Vari kupomerwa mhosva yei?
Vari kupomerwa mhosva yeabuse of office kunyaya dziri connection nekuZimbabwe boyve minister transport.
Saka izvozvi varipi?
Izvozvi vari pano paZaki.
Vari kuZaki. Saka vanotarisirwa kuenda kudare riini?
Vanotarisirwa kuenda kudare mangwana makuseni.
Vanotarisirwa kunge vachizoiswa kumaoko emapurisa here?
Aiwa, hativaisi mumaoko emapurisa, vanotori mumaoko meZaki kusvika taenda kudare. Tozonovaisa mumaoko memaprosecutor. Kana tichida kuti varare kupolice station, tinotsvaga police station yatinotaura nayo kuti vararewo vari papolice station iyoyo. Asi vanenge vangori mumaoko eZaki.
Tinoonawo mune mashandiro amuri kuita zvii zvamungachema nazvo pari zvino kuti ZAKI iri kunetseka?
Ewa, ZAKI pari zvino tinongoda kungoti mitemo yedu ikasire chete yaenda kumapariamendi ipasi kuitira kuti basa reZAKI riite nyore. Mitemo yedu yakasanganisira neyekuprotektwa kwemawitnesi yedu nemawhistleblowers. Hatina mitemo iwoyo muno Saka unoona kuti vamwe vazhinji vasina hana dzakanyatso kusimba vanobva vati aiwa imbomirai kumbofambisa nyaya dzedu kusvikira mutemo uyu wauya nekuti isusu totya victimization. Sandosaka muchizoona dzimwe nyaya takainvestigata asi takadzisendeka parutivi takamirira mutemo iwoyo nekuramba tichitaura nemawitness edu kuti handizvedu chero dai pasati paane mutemo iwoyo ngatiendei koti. Saka ndiwo mutemo watiri kungochema nawo kuti dai wakasira kuongororwa nezvawo paswe tikwanise kufambira mberi nenyaya dzedu.
Muri kuonawo nyaya dzeuori dziri kumhangarwa here nokuti tinoona munokurudzira veruzhinji kuti vange vachizivisa Zaki nemapurisa nyaya dzeuori?
Pari zvino ndinoti kwaane great improvement yekumhangarwa kwenyaya dzeuori. Vanhu vari kuuya chose kuzomhangara nyaya dzeuori.
Tiri kuona kuti mune nyaya dzakati wandei dzamuri kubata kuZaki dzinosanganisira vakuru vakambobudiswa mazita vachinzi vaiitawo nyaya dzeuori. Pane zvamungataura here pamasvika? Tichiona vamwe vakaita sana Mai Mpfumira vakaenda kumakoti pari zvino vakamirirawo kutongwa nedzimwe dzakadaro.
Mai Mpfumira vakamirira zvavo kutongwa. Dzimwe dzese dziri kungoinvestigatwa inenge yangopera inobva yangodaidzwa munhu wosungwa kana kuti yoitwa zvakafanira zvinoenderana neumbo unenge wabuda ipapo.
Mune masimba amunozoitawo here kana munhu akanga akumatare? Nokuti vazhinji vanogona kungoti munogona kungosunga munhu oenda kudare ovanikwa asina mhosva oregero.
Zvinozoitika kudare yaimwewo section kune inonzi National Prosecuting Authority. Saka isusu tikasunga munhu tinobva taendesa paira redu doketi ratinoti doketi kuNational Prosecuting Authority. Ikoko ndivo vanozotarisirwa kuti vachitipedzisire vachiprosecuta munhu. Isusu tinongogumira chete pakuinvestigata. Taona kuti isu tinovimba kuti nyaya iripo totora doketi redu toisa kune National Prosecuting Authority.
Vanga varisa chigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, Justice Lois Matanda Moyo, vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinhu munyika munyaya dzezveutano zvaramba zvakaita manyama amire nerongo sezvo vana mukoti muzvipatara zvekanzuro vachinzi vatangawo kuramwa mabasa, uko hurumende iri kutatarika kugadzirisa dambudziko ravana chiremba muzvipatara zvehurumende vapedza mwedzi miviri vachiratidzira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yashanyira chipatara cheparirenyatwa nhasi ikaona chipatara chine varwere vashoma-shoma. Vakuru pachipatara ichi vangu vachienderera mberi nekutonga vana chiremba vari kuramwa mabasa. Matare aya akatanga nemusi wechishanu. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vati nemusi wechishanu vana chiremba vana kuya kumatara vanga vadanwa kuti vapindure kuti sei vari kuramba kudzoka kubasa sezvakaturwa nedare reLabor Court. Pavabvunzwa neStudio 7 kuti pane vati vadzingwa here, vati kupindura mibvunzo uyu kungava kufukura hapwa. Vatiwo dzimwe nyaya dzavana chiremba dzichatongwa nemusi wechitatu. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dindoro vaudze Studio 7 mushure memusangano wavaita nenhengo dzavo nhasi kuti dai hurumende yatsvaga nzira dzekuita hurukuro navo kwete kuramba vachitora nzira dzisingagadzirisi dambudziko riripo.
Tichingori pakwezoni isusu tiri kukurudzira kuti dai employer achikwanisa kutipawo rukwanzo rwekuti tiwanenge tichidiscussa nyaya idzi on neutral grounds, tikwanike tichibatsirana kuti tiwane masolutions ekuti impasi ipere mune zvakanaka.
Asi Dr. Skosana vaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro navana chiremba vachero nguva. Vati svondo rapera vakatomboita hurukuro asi zvakakona n'anga murapwa achida. Zvichakadaro vana mukoti muzvipatara zvekanzuru vatangawo kuramwa mabasa. Izvi zvichaita kuti dambudziko rezveutano rinyanyo kukomba munyika. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vatenda kuti vana mukoti vatanga kuramwa mabasa.
Hongu, vana mukoti vedu vakanyora tsamba iyi kuti vava incapacitated kuya kubasa, saka nhasi vamwe vava vana kuuya kumabasa.
Tavabvunza kuti vari kutaurirana here navana mukoti ava.
Kanzuri itori mushishi kugadzisa nyaya iyoyi kuti vadzokere kumabasa, vabatsire ruzhinji rweHarare runenge ruchishaya kwekunorapwa sezvo kuma kliniki kuma hospitali yehurumende kuine dambudziko ofuti ririko.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri wesangano revashandi vekanzuru reHarare Municipality Workers Union vaCosmas Bungu sezvo vanzi vange vabuda muofisi vachisiya nhare mbozha yavo. Makliniki akawana muguta reHarare ndeekanzuru uye kuramwa mabasa kwana mukoti kuchapa kuti zvinhu zvinyanyo kuipa muguta rinomboita zvirwere zvakaita setyphoid necholera uye iko zvino mwaka wekunaya. Vaimbo vagurukota rezveutano uye vari nhengo yeMDC Dr. Henry Madzorera vashora hurumende nekupedza mwedzi miviri vasina kugadzirisa dambudziko remachiremba iri.
Zvino tiri kunzwa kuti vakudana machiremba kumatare wekuti uyai muzopindura kuti sei musuruya kumabasa. Iyo vakataura kare kuti takasungwa makumbo nenhamo. Tiri kuzva hurumende yedu kuti ikurumidze kugadzirisa nyaya iyi nokuti vanhu vari kufa zvakawedzerwa muzvipatara zvedu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano vaObadiah Moyo, asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa Svondo Rapera vakaudza vechidiki vebato reZANU-PF kuti pane vari kunyengedza vana chiremba kuti vasadzoka kumabasa, kuti hurumende yavo igoshorwa izvo vana chiremba vari kuramba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vazivisa kuti hurumende yavo ichatsigira kanzuru yeHarare nemari kuti kanzuru iyi ikwanise kuwanisa vagari mvura yakachena kubva kudhamu reManyame. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMunangagwa vataura mashoko aya mushure mekushanyira chigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks, uko vaudzwa matambudziko akatarisana nekanzuru panyaya yekuwanisa vagari mvura yakachena. Mutungamiri wenyika audzwa nameya vekanzuru, vakuru vakuru vekanzuru, kuti zvingave nani kuti kanzuru itore mvura kubva kudhamu reManyame sezvo mvura iyi isingadi mishonga yakawanda kuichenesa. Vati iyi ipfungwa yakanaka chose uye hurumende ichabhadhara mari yekuisa mapombi ekuti kanzuru tore mvura yakawanda kubva kumaNyame.
Isuve hurumende ndechisu tichabvisa mari kuzvigadzigwe zvigogadzigwe.
Pari zvino hazvisati zvazivikanwa kuti panodiwa mari kuita basa iri, asi patove nenyanzvi dzakabva kuSouth Africa dzave kutogadzirira kuti chirongwa ichi chichitanga kuitwa. VaMunangagwa avo vange vaine makurukota ezvemari, matunhu nemadhorobha uye mvura, vati vaudzwa kuti chigayo ichi chasakara uyewo vaudzwa kuti mvura inobva mudhamu reChivero yakasviba, izvo zvinoita kuti kanzuru ishandise mishonga yakawanda kuchenesa mvura yacho. Meya veHarare vaHerbert Gomba vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti kunyange hazvo kanzuru yange yave kutora imwe mvura kubva kumaNyame, hurumende yawedzera uwandu hwemvura yayave kutora kubva kumaNyame.
Chachiripo ndechekuti vauya vakaona mashandiro atiri kuita pano, vakauya vakaisa pfumuono wavo, vakaisa rubatsiro rwekuti dai musha wafamba zvakanaka, vakwanisa kutisanganisa tose madepartments egovernment nemainstitutions egovernment kuti zvinhu zvedu zvitifambire zvakanaka. Saka takurukura maererano nekuti mvura ingabve here kuna maNyame kuti uye pano inge ichibikwa yakawanda. Ino maNyame idhamu rehurumende varida kutipa mvura pano, saka zvinhu zvinofadza kuti taakuita muono umwe chete sevanhu vemuZimbabwe.
Vatiwo zvinofadza kuti hurumende yave kubhadhara chikwereti chayo chemvura kukanzuru yeHarare. Mabharani mukuru wekanzuru yeHarare vaHosia Chisango vati mvura muchivero yange yave shomasa uye danho ratorwa nehurumende rakanaka chose nekuti zvave kureva kuti guta richawana mvura yakawanda.
Kuti tochiwedzerwawo mapumps kuti tiwane mvura yakawanda kutawo ichiuya mumabati.
Asi vachisango vati kukwira kwemutengo wemagetsi kuchakwidza mutengo wemvura, vachiti vange vari kushandisa mazana mashanu ezviuru zvemadhora kuzvigayo zvemvura, uye pari zvino vave kushandisa mamiriyoni mapfumbamwe pamwedzi. Harare nemadhorobha akaitenderedza akatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura, zvekuti nyanzvi dzinoti chinodiwa kuvaka mamwe madhamu akaita sekunzwi kuti pawane kwemvura inokwana vanhu vese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vamwe vagari vemuguta reGweru vanoti havasi kunzwisisa nezvemutengo mutsva wemagetsi zvisinei netsananguro yevezesa vachitiwo magetsi aya ave kudhura zvakanyanya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kutsutsumwa kwevamwe vagari ava kwabuda mushure memusangano waitwa nhasi nevagari nevamwe vakuru vakuru vekambani yezesa. Mumwe mugari, amai Patience Musambasi, vati havana kugutsikana netsananguro yapiwa nevezesa. Vati magetsi ave kudhura, vakatiwo kambani iyi yakaunza matengeserwo emagetsi matsva aya isina kupa vanhu dzidziso yakakwana pamusoro penyaya iyi.
Ratatsanangurirwa zvemagetsi izvika sesu vamwe hatina kana kumbozvinzwisa kuti makilo wati wati acho anofamba sei. Hatina chatambonzwisa because vanga vachinzvenga maquestions avanga vachidini atanga tichibvunza vanga vasingatipi the right information.
Ambuya Winfrida Chimwango vati vave pamudyandigere vatsinhirawo kuti mutengo mutsva wemagetsi haunzwisisike vachitiwo magetsi ave kudhura zvoomesera varombo.
Ini nemusi weFriday ndakabhadhara $50 ndikapuwa ndakangonyorerwa 4 saka handibwisisi kuti 4 yacho ichasvika papi. Isu topuwa nasa panasa topuwa $80 zvino kana tichipuwa $80 wobvisa $50 uchasara nei? Ndozvatinochema kuti haa zvinhu zvaoma izvi, magetsi ari kudhura. Shuviro yedu ndiyokuti dei zvadzika hazvo.
Amai Immaculate Madzimure vati matengesero ave kuita vezesa magetsi ane hukoronyera mukati. Izvi zvatsinhirwawo navasimba rashe Chirara avo vati kunyange hazvo munhu akatenga magetsi emari yakawanda haanozowana yekushandisa chaiwo anenge ari mashoma. Vachirara vachemachemawo nenyaya yekuti magetsi acho anogara asipo nguva zhinji.
Magetsi ari kudhura plus haawaniki nguva dzese zhinji. Satoita kutoshandisa chikunotenga huni, huni dzayo dzinodhura. Ivo mari yacho hauiwani, hapana mari yacho.
Mukuru anoona nezvekutengeswa kwemagetsi mudunhu rekuchamhembe kwenyika vaEdward Nyoni ndivo vange vakatungamira chikwata chevezesa pamusangano uyu. Varamba kutaura neStudio 7 pamhepo sezvo vati havabvumirwe kutaura nevatori venhau. Kambani yezesa yakakwidza mutengo wemagetsi mwedzi wapera uye yave nematengesero ekuti munhu ukaramba uchitenga magetsi akawanda mukati memwedzi mumwe chete mutengo wemagetsi aya unoramba uchikwira. Nemusi wechishanu veruzhinji vakaungana pamahofisi ezesa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachida kunzwisisa nezvemutengo wemagetsi mutsva uyu. Mutauriri wezesa vaFullard Gwasira vaudza Studio 7 kuti magetsi anotanga kutengeswa anenge akaderera mutengo kuitira varombo uye hurumende inenge ichibatsira. Vagwasira vati magetsi aya anokwanisa kusimudza chitofu chine mapleti maviri uye magetsi mudzimba shanu.
Magetsi sezvatataura panotanga mwedzi wega wega, kwete kuti musi wa1 kana musi wa5 kana musi wa10, but paunotenga magetsi kekutanga mwedzi iwoyo unowana iyo inonzi lifetime tarif, zvekuti maunit ekutanga 50 iwawo unoatinga ne41 cents. Ende paunoatinga ne41 cents uwowakaonekwa nehurumende kuti uchibatsira vaya vanotambudzika vasingakwanisi kuvachitenga magetsi nemutengo chaiwo chaiwo unonzi lifeline tarif, inotarisira vachargeded families, vana vanoriira mhuri. Mutengo chaiwo magetsi munhu anofanira kunge achitenga magetsi $3.87.
Act Gwasira vatiwo munhu akapedza magetsi ekutanga aya oda mamwe anenge ave kudhura sezvo achinge aratidza kuti anokwanisa kubhadhara kana kuti ane bhizimisi raari kuita hake. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kufa kunogona kunge kwakaitika kumauto anove zvizvaro zveMozambique ari kushanda ari pasi peimwe kambani yekuRussia kumaodzanyemba kweMozambique kwave kusimudza mibvunzo yakawanda pamusoro pekuvepo kwevanochengetedza mutemo vekuRussia muAfrica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump avakatarisana nekupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri izvo. Nasi vati mhinduro dziri muzvinyorwa chete kubva kune akaruma nzeve paramende panyaya yekuti vaTrump vaimanikidza Ukraine kuti iferefete mumwe wavachakwikwidzana naye muna 2020 vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden hadzina kukwana. Vatungamiri venyika dzepasi rose vapinda mumusangano weEast Asia Summit Mumwe misangano yakawanda iri kuitwa ye Asian Summit ku Bangkok. Uko nyika gumi dziri mubatanidzwa uyu dziri kuedza kuendesa mberi zvibvumirano zvekutengeserana. Vatungamiri vemakereke vanoti varikushungurudzika zvikuru nenyaya yevamwe vavo vanoudza vatenderi vavo kuti varegedze kunwa mishonga yemapiritsi inovaponesa, vachiti vanenge vaporeswa mushure mekunge vanamatirwa. Studio 7 yakataura nevatungamiri vakawanda nemusi wemugovera avakadoma imwe kereke iri muHarare yavanoti yakonzeresa kurwara kwakanyanya kwevatenderi vanenge vasiyiswa mishonga yavo. Kiri Mudzamiri anotipanyaya inotevera.
Studio 7 yakataura nevatungamiri vemakereke vakasiyana siyana nemugovera avo vakadoma imwe kereke iri muHarare yavanoti yakonzeresa kurwara kwakanyanya kwenhengo dzayo dzinenge dzasiyiswa mishonga yadzo zvikuru yeHIV and AIDS. Vafundisi ava vanoti zviitiko izvi zvave kusvibisa makereke sezvo asiri ose anoita mabasa akashata saiwaya. Mufundisi wekereke inonzi Cornerstone Fellowship International Dr. Grace May Taruvinga vanoti hakuna mufundisi ane mvumo yekuudza mutenderi wake kuti asanwe mishonga yeHIV AIDS nokuti ibasa ravana chiremba avo vane ruzivo nekodzero dzokuita basa iroro. Dr. Taruvinga vanoti nyaya yokusiyisa varwere mapiritsi aya yakangofanana nekuuraya munhu nokuti mimwe mishonga inonwiwa zveupenyu hwese zvokuti munhu akaregedza kunwa anogona kutofa.
Pesena akambokwisa pamapiritsi ndiye ane right yekukubvisa pamapiritsi. Tomboti it's sugar. Kana wapora handiti vachangoona kuti ukanwa mapiritsi sugar ichoramba ichidzika, voona kuti your sugar is now normal, they tell you kuti you are now fine, stop taking medication. But zvekuti munhu ari kurwara kana kuti they are HIV positive, mufundisi omuti you are now free of HIV, voregedza kunwa maARVs, that is not correct. That is actually Kwandiri, that is murder by irresponsibility.
La George Biswick, mufundisi wesangano rinonzi Christian Family Church riri kuchitungwiza, vanoti pane chisotsi chiri kuitika kune mamwe makereke anoti vanhu vapupure kuti vaporeswa asi zvisina kupasiswa navana chiremba vakambovapa mapiritsi acho.
We cannot say my doctor has kushandiswa naMwari because ari kubatsira upenyu hwevanhu.
Vabizwik vanoti vakambosangana nemumwe munhu akange ave kurwara zvakaipisisa zvokuti vakatozotanga kutaura naye vachimudza kuti Mwari anoshanda navana chiremba avo vakapiwa njere dzokuziva mishonga inorapa zvirwere zvese.
Kuti akaenda kune one of these prophetic guys ndobvasiya mashe program yeyamaRV very hospital visit anga atodi tichitoreta zvisingaiti. So I had to coach and to counsel Monee, but no, look, we don't turn you against my doctors. We actually point you to God, and God uses my doctors, my medical practitioners, which we actually write.
Vabizwiki vanoti vafundisi vakadai vari kushandisa varwere ava kushambadzira kuti vapora iri nzira yokukwezva vanhu kuti vaende kumakereke avo sezvinoita vemabhizimisi. Vabizwiki vakaratidza kusuwa nenyaya yokuti makereke haana kubatana, nokudaro pari kushayika kutsiurana pachavo izvo zvave kukonzera kufa kwevatenderi vane zvirwere zvinokwanisa kurapika. Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira sangano Remen of Valor, Purpose and Vision Trust kana kuti MVPV vanoti vafundisi havafaniri kuita dambe nehupenyu hwevanhu nokuti vana chiremba ndivo vane ruzivo nehunyanzvi mune zvenyaya dzezveutano.
Ndifunge kuti zvingabatsira kuti tiite maexperiments kuita kuita dambe nehupenyu hwevanhu. Ndoona chiri chinhu chinosuvisa zvikuru chisingagamuchiriki.
Mukuru wesangano reYoung Positives rinobatsira vechidiki vanorarama neutachiwana hweHIV vaKelvin Magura vanoti vari kusanganawo nevechidiki vari kudzoserwa utano hwavo kumashure nemamwe maprofita ari kuvaudza kuti vainge vapodzwa neminamato yavo.
Kusangana nemamwe varoita zvekunzi wapora nekutenda yatinoti iyo faith healing muchirungu. Iri dambudziko rakanyanya kuvana vechidiki nokuti rinokanganisa nyaya yekutedzera kumwa mushonga.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zveHIV neTB kana kuti rurindi mubazi rezveutano, Dr. Chiedza Mupanguri vanoti idambudziko ravari kusangana naro mazuva ose nemhosva yekuti makereke nemaprofita awandisa ayo ave kuvhiringidza utano hwevarapwi.
Asi vanhu vava vanozoona vazokomplicata ndovanozoya vane macomplications. Ndi kazhinji kacho mushonga wacho pavanozodzoka mushonga wacho unenge usanyanya vabatsiri. Vamwe vanobva vasvika pakufa. Saka idambudziko chairo ratiri kuwana mazuva ano.
Dr. Mupanguri vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vari kunwa mishonga yechirwere cheHIV kubva mumiriyoni imwe chete ine mazana mana ezviuru, zvichireva kuti kune vanhu mazana maviri ezviuru vasati vatangisa kunwa mishonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamire.
Munhau dzemitambo. Murairidzi wechikwata cheHighlanders Henrik Piet de Jong anoti nhandare yenhabvu ine mukurumbira yeRufaro Stadium haikodzeri kutambirwa nhabvu yepamusorosoro yeCastellaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Izvi zvinotevera mangange e11 akaita chikwata chake neDynamos muRufaro Stadium nezuro. Vakanwisa zvibodzwa izvi ndetinashe makanda kuHighlanders kozoti Evans Kachema weDynamos. Asi de Jong ari kuchema nenhandare yeRufaro Stadium. Mangange aya asi Highlanders iri pachinhano chechinomwe nemapoints makumi mana yakaenzana neDynamos iyo iri pachinhano chechisere, kwasara mitambo mishanu chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Zvikwata zvine mukurumbira izvi zviri mapoints 10 nerimwe chete pasi peCapes United iyo iri kutungamira makwikwi aya, kunyange hazvo yakarohwa 2-0 neTeo 1 muAscot Stadium nezuro zvekare. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti vatambi vake vachiri vechidiki asi vadzidza zvakawanda mwaka uno zvekuti ave kutarisira kuzotsvaga vamwe vatambi vashoma kubva kune zvimwe zvikwata achisimbisa chikwata ichi kuti chizokwanisa kurwira mukombe gore rinouya. Mumutambo werugby, mhemberero echiri kuenderera mberi muZimbabwe mushure mekunge chikwata cheSouth Africa cheMaspringboks chakatora mukombe we-2019 World Cup varova England 32-12. Kune veruzhinji munyika, kukunda kweSouth Africa kukundawo kweZimbabwe sezvo mutambi wemunyika Tendai the Beast Mutawarira aive muchikwata chakatora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonziwa pakuti nyika igwadame. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika uye vakamboye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vanosungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva dzeuori. Vachuchisi vehurumende vanonze vati havasati vagadzirira kuti dare rinzwe nyaya yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira nzvimbo inogaiwa mvura yeMorton Jeffrey muHarare. Tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA.